n'est-ce pas ta guéri? Si tu vas pas de Zimbabwe, let's unite and renew Zimbabwe.
Vashaura pavakarura bato ravo nhasi ravari kudaidzwa kuti United Zimbabwe Alliance, amai Valerio avo vane kambani inoita nezvemhuka kuhwange vati waro wesarudzo unofanira kuvandudzwa sarudzo dzegore rinaya dzisati dzaitwa kuitira kuti sarudzo idzi dzigoitwa mune zvakanaka. Vatiwo nyika dzekunze dzinofanira kupindura munyaya dzesarudzo idzi kuitira kuti sarudzo dzigoitwa zviri pachena, vachiti vane tarisiro yekukunda musarudzo dzegore rinouya.
Isusu seuza tichaona kuti tinenge tine ma agents, ma polling agents pa poll station imwe neimwe tichitarisira kuverengwa ma votes e 2023. Toda kuona kuti international community iuye inyatsotarisira ma Zimbabweans kuti ma votes avanenge vaisa akaundwe nemazvo.
Vaenderera mberi vachitiwo bato ravo riri kushanda zvakasimba munzvimbo ina dzariri kukwikwidza musarudzo dzemabai election kutsvaga nhengo dzeparamende, vachiti vari kutarisira kukunda munzvimbo idzi. Bato iri riri kukwikwidza munzvimbo dzinoti kuwadzana East, Harare East, Mbizo pamwe nekwekwe Central. Amai Valerio avo vanoti akandike kutanga kupinda mune zvematongerwo enyika vavimbisa kuti vana vese vedzidzo yepasi kana kuti primary vachange vachidzidza mahara kana bato ravo rikakunda musarudzo dzegore rinouya. Vati donzvo rebato ravo nderekuvaka nyika yavanoti yaondongwa nehurumende yezanu PF, vakati havasi kuzomirira kutanga vapinda muutongi kuti vaite izvi. Vati panopera gore rino vachange vavhura makambani makumi matatu zvichaita kuti veruzhinji zvikuru sei vechidiki nemadzimai vawane mabasa. Amai Valerio vati kana bato ravo rikapinda panyanga richaita kuti zvizvarwa zvezimbabwe zviri kutizira kune dzimwe nyika kunotsvaga maforo manyoro zvidzoke, sezvo vachiti munyika muchange mave neuchi nemukaka vagadzirisa upfumi hwenyika.
Ngatibatanei tivake nyika, nyika yatinoda, nyika inochengetedza munhu umwe nemumwe. Isu seuza tiri kuti nyika yatambura, tichida kuti future yedu, mangwana yedu, zvinhu zviite nani. Tafamba rwendo rwefu sevanhu vemuZimbabwe. Inini sa president we United Zimbabwe Alliance ndiri kuti mukatipa opportunity iyoyo, mukavhotera uza, muchaona kuti upenyu hwenyu uchachinja. Vana vedu vachapiwa maopportunity kuti vaende kuzvikoro ane mastandards akaenzana, hazvinei kuti kwaunobva. Isusu tiruda Zimbabwe yekuti pazvipatara, muzvipatara tive nemishonga yakakwana, tive nemanurses nemadoctor akakwana. Isusu tiri kuda nyika inovaka mabusiness, tiroda kuti vanhu vave nemabasa. Hatidi kuona Zimbabwe ine vanhu vanenge vachienda kune dzimwe nyika vachitsvaga mabasa. Toda kuti vashandire muno muZimbabwe.
Amai Zvanyadza Mutsigwa vanogara mumusha wedziva rasekwa muno muHarare vati vafara nemashoko aturwa naamai Valerio pakuparira kwavaita bato ravo reUnited Zimbabwe Alliance kana kuti uza.
Isusu tiri kutarisira zvakawanda kuchinja magarire vanhu munyika. Handimazwa maya paya madam president vachiti vana vachange vakaenda kuchikoro mahara primary level and maindustry vakatotanga kutoita zvemaindustry, zvatotanga isi project yekufungidzira ndekuita sei. Pane zvinhu zvizhi zvakatotangiswa saka vana vedu vanga vasiri kumabasa vese vakuzowana mabasa vakuzoshanda.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika varashwit Mukundu vati hapana chakaipa kuti mapato ezvematongerwo enyika awande munyika, vachiti ndizvo zvinoratidza kuti nyika yakasununguka. Asi vamukundu vati kunyukanyuka kunoita mapato ezvematongerwo enyika kana patarisanwa nesarudzo zvinopa mukana wekuti mapato anopikisa apatsanure mavhoti.
Handione pane chakaipa kuti avo vanofunga kuti vane zvavanogona kupa nyika sevatungamiriri vatange mapato avo vokwikwidzawo. Ndizvo zvimwe zvinoratidza kuti sarudzo dzinofanwa kuitwa nechekerere kana kuti nedemocratic environment. Zvinoburitsawo pfungwa yekuti kune vanhu vazhinji vane mafungiro akasiyana pamusoro pekuti nyika ingafambiswe sei. Izvi zvakanakira nyika pakuti vanosarudza vanowana vatungamiriri kana kuti mapato akawanda avangade kuti vaise maki yavo kana kuti vaise x wavo musi wekuvhota. Chazvakaipira ndezvekuti tikatarisa mabatirwo ari kuitwa mapato anopikisa. Kana pakaita bato rinopikisa rinoyo chiratidza kuti rinogona kungera kuita simba, tinopedzisira tangu nezvowe zvowe yatiri kuonai.
Zimbabwe yakatarisana nesarudzo dzemutungamiri wenyika, paramende, pamwe nemakanzuru gore rinouya, uye amai Valerio, avo vati vachatora vanhu vese vachishanda navo, zvisinei nekuti vanga vari kumapato api, vati pachaitwa sarudzo idzi, vachange vaita gadziriro dzakakwana, vachiti bato ravo richakukudza zvigaro zvose. Kamera 7 Muharare, ndini Frank Kowore.